Tingati zvirikuitwa zvirikuitwa pa mutemo asi mutemo wacho weEden Council Act unofanira kuti unge wa unofanira kuenzaniswa ne constitution nekuti constitution yakapa iyo masimba devolution kuma local authorities. Saka ma local authorities anofanira kunge ari iwo ane masimba ekusarudza town clerk. Asi pari zvino tikuona kuti mutemo utaura kuti kune inonzi local government board ndiyo inozosarudza kuti anozoita town clerk ndiani mazita ainenge apiwa nevekanzu yacho inenge ichida kusarudza.
Saka zvakaitwa pana vamashakada zvinoenderana here neEden Councils Act yamuri kutaura?
Ini ndanga ndisati ndazvinzwa hangu kuti vamashakada vakarambi kunge vachiapplya. Asi kana kuri kunzi ndizvo zvakaitika izvozvo, zvinenge zvichireva kuti mutemo unenge usina kunyatsoteedzerwa zvakanaka. Nekuti bumbiro guru remutemo redu rinotaura kuti hapana munhu anofanira kudiscriminatewa zvichienderana nebato rematendero enyika raanowirirana naro. Bumbiro redu rinoti munhu wese akaenzana pamutemo uye hapana kusarura kunofanira kuitwa zvichitariswa kuti munhu ari webato ripi.